Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo kukadzi 9 2020. Makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Meya veguta reVictoria Falls anosungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission achipomerwa mhosva dzekuita zveuori. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti gwaro rakaburitswa neRand Corporation yekuAmerica pamusoro peZimbabwe rinoratidza kuti sangano iri harisi kunzwisisa mamiriro ezvinhu munyika. Nengo dzeMDC mudunhu reManicaland dzinoratidza kusafara nemafambisiro adzinoti ari kuitwa sarudzo mubato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reVictoria Falls waSomvelo Dlamini vanonzi vakasungwa nezuro nemapurisa eZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC vachipomerwa mhosva dzekuita zveuori munyaya dzenzvimbo dzekuvakira dzimba. Vanoruzivo nezvenyaya iyi vasina kuda kudongwa nemazita vaudza Studio 7 kuti vaDlamini vanove vebato reMDC Alliance vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva nhatu. Yekutanga iri yekuti vakatengeserwa nzvimbo yekuvakira imba nemari iri pasi mushure mekunge vasarudzwa kuvekanzura sezvinofanirwa kuitwa pamutemo, asi ivo vanonzi vakazotengesa nzvimbo iyi. Mhosva yepiri inonzi ndeyekutengesa kwavanonzi vakaita zvakare imwe nzvimbo yekuvakira bhizimusi yavakanga vawana kukanzuru. Pamhosva yechitatu vaDlamini vari kupomerwa nyaya yekunzi vakanyepa kuti vakanga vachida kuti vawane nzvimbo yekuvakira vachishandisa zita remudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa. Vanonzi vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare remangwana makare muVictoria Falls uye parizvino vari mumaoko emapurisa. Mutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission uye vari mumwe wemakomishina vaJohn Makamure vatenda kuStudio 7 kuti vaDlamini vakasungwa, asi vati havakwanisi kutaura nezvemhosva dzavari kupomerwa sezvo vanga vasati vaverenga gwaro remhosva dzacho kana kuti charge sheet. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti gwaro rakaburitswa neRand Corporation yekuAmerica pamusoro peZimbabwe rinoratidza kuti sangano iri harisi kunzwisisa mamiriro ezvinhu munyika. VaMutodi vanoti upfumi hweZimbabwe hwakavhiringwa kubva munguva yeutongi hwevachena kusvika pari nhasi, apo nyika yakaiswa pazvirango zveupfumi mushure mekugoverwa kweminda patsva. Rand Corporation yakaburitsa gwaro rinoratidza kuti vaMnangagwa vakundikana kuzaisa zvivimbiso zvavo zvavakapa pavakapinda pachigaro muna 2017 zvekumutsiridza upfumi hwenyika pamwe nekurwisana neuori. Gwaro iri iro rakaburitswa nemusi wechina rinoti hapana shanduko ichavepo kusvika pachaitwa sarudzo muna 2023 kana zvinhu zvakaramba zvakaita mamiriro azvakaita mune zveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMutodi pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi kuti ikonomi yedu haisati yanatsomira zvakanaka, haisati yasvika patinoda chaipo kuti tisvike senyika. Asi zvikonzero zvacho tinoda kuti vanhu vose vanga vachizviziva, hadzisi nyaya dzematongerwo enyika chete. Tine ikonomi yatinoti post-colonial era, yanga iri ikonomi yanga ichilutwa maresources. Tine kurwisana kwatakaita nevachena. Tine kurwisana zvakare kwatakaita hurumende yeZANU PF ichiita zvirongwa zveland reform. zvakashorwa nedzimwe nyika dzekunze zvaiita kuti titemerwe zvirango zveupfumi. Izvozvo ndo zviri kunyanya kuita kuti ikonomi yedu idzikire, irege kuperforma. Asi takatarisa zvedu, President Mnangagwa vaisa chirongwa cheTSP. Saka izvozvo tikateedzera zvavari kutaura through the Ministry of Finance nemacabinet decisions, tiri kuona kuti by 2030 tinenge taaikonomi yaakukwanisa kuzvimirira yoga. Saka iyo ungava muono zvavo weRand Foundation, but ikonomi yedu havanofanira kubvisa kwatiri kubva, votarisa zvakare kwatiri kuenda.
Iro gwaro irori reRand Corporation riri kutiwo hurumende yava Munangagwa iri kuramba ichizvinyirira vanoda kuratidzira murunyararo vangave mapato anopikisa kana masangano akazvimirira, uyewo nyaya dzemabuditsiro anoitwa nhau munyika ari kuramba akarerekera kudivi rimwe chete. Munoti
aizvo hamanyepo, nekuti kuti vanhu vange vachinzi vane freedom hazvirevi kuti munhu umwe noumwe aite zvaanoda asingateedzeri mutemo. Hakuna nyika inoranwa isina mutemo. Saka isu tine bumbiro redu remutemo ndo ratinoteedzera, kuti vanoda kuita mademonstration havarambidzwi muconstitution yedu zvirimo. Asi kana pakuita mhirizhonga, hakuna nyika inoteedzera izvozvo.
Pane tarisiro here yekuti zviri kunetsa munyika izvo zvinokasika kugadziriswa?
Tarisiro yatiinayo ndeyekunge munhu wese akunzwisisa. Ndofunga dambudziko redu rakanyanya riri kubva kumaopposition political parties, nekuti ndo vari kuti kana varuza maelection vanoenda vonoti tabirwa, ivo vasina humbowo wokuti vabirwa sei.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy Mutodi vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Nhengo dzeMDC mudunhu reManicaland nezuro dzakaratidza kusafara zvikuru nemafambisiro adzinoti ari kuitwa sarudzo dzemubato iri, dzichiti pane kupindira kwakanyanya kuri kuitwa neutungamiri hwebato iri, izvo zviri kusvibisa mwoyo yevakawanda. Loida Moyo anoti panyaya iyi.
Mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakaudzwa chokwadi nevatsigiri webato ravo kuti veruzhinji havasi kufara nekupindira kuri kuita utungamiri webato pakusarudzwa kwevanhu vanofanirwa kuvamirira mumatunhu avagere. Mumwe wevakataura pamusangano uyu vaEfrem Matapi vekumakoni vakati nhengo dzebato dzinovamirira musarudzo hadzizi kubva muvanhu, asi kuti dzinogadzwa neutungamiriri, izvo zvinoudza mwoyo vamwe vatsigiri webato. Imwe nhengo yakabva kumakoni central yakataura pamusangano uyu amai Susan Muringo vakatiwo vamwe vamiriri vavo vanoti vakavhoterwa musarudzo havadzoki kunzvimbo dzavanomiririra, uye vachiita zvemusoro mavo pasina kunzwa zvido zvevanhu vemunzvimbo yavanomiririra. Vachipindura zvichemo zvakaburitswa nevatsigiri vebato ravo, vachamisa vakavimbisa kuti bato ravo richatevedzera zvido zvevanhu vemunharaunda pasina kupindira kweutungamiriri webato. Vachamisa vakatiwo zvekupindira kweutungamiriri musarudzo hazvichafi zvakaitwa zvakare. Vachamisa vakavimbisawo kuti vose vakasarudzwa vakatadza kuita basa ravakasarudzirwa, bato ravo richavatorera matanho akasimba zvikuru, vanhu ivavo vachibviswa kupinda vanhu vanogona kuita basa ravakasarudzirwa. kunyuta kwevanhu uku kunoitika zvichitevera mutauro wakabuda gore rapera apo kutungamiriri waishorwa kuti waipindira mukusarudzwa kwevanhu izvo zvakapa kuti MDC ikundwe musarudzo dzenhengo dzeparamende sezvo vamwe vatsigiri vebato iri vakaramwa sarudzo idzi mushure mekunge vamanikidzwa kutambira vamiriri vasina kuvhoterwa neveruzhinji. Musangano uyu wakapindwa neutungamiriri weMDC unosanganisira vatevedzeri vavachamisa vatendai miti naamai Linet Karenyikore pamwe nemutevedzeri wasachigaro webato vajob scala vamiriri veparamende makanzura nevamwe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Vanorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko kwakasununguka nekodzero dzevatori venhau vari kuchema-chema nemari yemarezinesi ekutepfenyura yakatarwa nehurumende. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Muzviga zvakabudiswa nehurumende pasi pestatutary instrument 27 yegore rino nepfenyuro dzemunharaunda dzinotarisirwa kubhadhira mari inosvika zviuru zvisere nezana remadhora kuitira kuti dzikwanise kunyorera rezinesi iyo isingadzorerwi kunyange vemakambani aya vakashaya rezinesi iri. Pamusoro pemari iyi vanenge vabudirira vanozobhadharawo mari inosvika zviuru gumi nezvinomwe zvemadhora pagore rega rega apo rezinesi iri rinenge richishanda zviri pamutemo. Vachange vachida rezinesi rekutepfenyura munyika yose vanobhadhara mari yekutsvaga rezinesi iri inoita zviuru makumi mana nezviviri zvine mazana mashanu emadhora iyo isingadzorerwi zvakare. Kana vabudirira mukunyorera uku vanozobhadharawo zvakare mari inodarika zana nemakumi maviri ezviuru zvemadhora kuitira kuti vapinde muchirongwa chekuzivisa veruzhinji pamusoro penhepfenyuro yavo isingadzorerwi zvakare kana vakasapiwa rezinesi. Vanoshandisa madande mudande pakutepfenyura vanotarisirwawo kubhadhara mari inodarika miriyoni yemadhora. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatabani Moyo vati mari yakatarwa nehurumende inotyisa zvakanyanya. Vamoyo vati mari yakatarwa kune vanotepfenyura pamadande mudande munongedzo wekuti hurumende inoda kuti masangano aya avhare.
Mitengo iri kutaurwa yakanyanya kuwanda nekuti mukatarisa vanotepfenyura pamadande mutande vanova ivo vanogadzira umhizha hwavo mumasaisai akaita sana Facebook akaita sepamadande mutande zvapo vakunzi ngavabhadhare mari dzinosvika miriyoni. Zvinova zvinotivhundutsa zvikuru kuti zvavanoreva ndezvekuti pamutemo vakuda kuvhara mapoka aya akaita sana Bustop TV, akaita sana 263 chat, vana magamba network, vanova vanotepfenyura vachifadza vanhu kuburikidza nemadande mutande.
Vamwe vashoropodzwawo mari dzakatarwa kunava vachange vachida marezinesi ekutepfenyura mumatunhu. Vamwe vati havaoni veruzhinji vachikwanisa kubhadhara mari idzi vakati zvobva zvapa hurumende mukana wekuva iyo chete inogona kukwikwidza kuwana marezinesi aya. Izvi zvatsigirwa neimwe nyanzvi mune zvekutepfenyura vakudzai kwangwari avo vati mari iyi kunyanya kune avo vanenge vachizoda rezinesi yenhepfenyuro dzemunharaunda yakawandisa. Vakwangwari vatiwo nekunetsa kuri kuita zvinhu munyaya dzezveupfumi havaoni nharaunda dzichizokwanisa kubhadhara marezinesi aya.
Hungu hazvo tinofara nokuti hurumende yakutaridza chido chokuti inoda kusunungura masaisai kuitira kuti tive nenhepfenyuro dzakawanda munyika yedu yeZimbabwe. Asi kana takatarisa mutengo yakaisiwa nezviga zvakaisiwa zvinoratidza mitengo yezvemarezinesi anoda kupiwa tinoona sokuti mitongo uyu unenge wakati kwiririye zvikuru sei kana tichitarisa tichienzanisa nemamiriro akaita upfumi hwenyika yedu yeZimbabwe. Kana takatarisa zvikuru sei nhepfenyuro dzenharaunda dziri kutakwa nezvazvo tinoziva kuti nhepfenyuro dzenharaunda zvikuru sei dziri kumaruwa. Kumaruwa ndiko kunonyanya kutambudzika veruzhinji nokuti havawani mari yekushandisa. Saka tinozvibvunza kuti mari iyi vanoiwana kupi.
Vamoyo vatiwo mutemo uri kugadzirwa Webroadcasting Services Bill unoti kune avo vachazoda kuita bhizimusi rekutepfenyura munyika vanogona chete kuwana rubatsiro kana rutsigiro kubva kunze kwenyika wezvikamu zvisingadariki makumi maviri kubva muzana, izvo zvinoreva kuti mari zhinji yacho vanofanirwa kuzozvitsvagira. Vamwe vati zvinosiya veruzhinji vanoda kutepfenyura vasina mari inovakwanira.
Mari inokwanisa kuti ipinde mukugadzira nepfenyuro nezvekutepfenyurisa haifanirwi kupfuura zvikamu zviviri mugumi, yatinotiyo 20%.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende panyaya iyi. Asi munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, vanogaro kuti hurumende yava Emerson Mnangagwa ine chido chekuvhura masaisai pamwe nekuona kuti kodzero yenhau munyika yazadzikiswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization, WHO, rinoti pane budiriro mukurwiswa kwechirwere cheibhola mumatunhu aparodzwa nehondo eNorth Kivu neIturi kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo. Hurumende yeBritain iri kunyora urongwa hwekujairira kuvharwa kwemafektari muChina kwakonzerwa nekupararira kwecoronavirus. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki, icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndino mukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai zvondorega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nenyaya yatakatanga pachirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection vhiki rapfuura. Kune vasina kubata chirongwa ichi, endai papeji redu reFacebook paVOA Shona mungotsvaka chirongwa chedu cheThe Connection. Apo tanga tichitarisa nyaya dzezvemamiriro akaita upfumi hwenyika, tichinyatsotarisa mabasa ari kuitwa nevechidiki mukusimudzira upfumi kwete muZimbabwe chete asi mudunhu rose rekuchamhembe kweAfrica. Saka munongoenda paFacebook page redu reVOA Shona mungotsvaka moti The Connection muchachwana chirongwa ichocho. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nenyaya imwe chete, asi tichange tina muzvare Messi Chachikoka. Messi ndi muzvina bhizimusi anonyatsotarisa mune zvekurima. Muzvare Messi Chachikoka, ndino mugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Wakadii hako sisongo?
Ndinotenda mukoma Mike nekuti opapa chirongwa chedu.
Messi, tinonzwa vazhinji vachichema-chema vachiti mamiriro akaita upfumi hwenyika haana kumira mushe. Vechidiki vari kuchema vari kuti havasi kuwana mikana yekuita mabhizinesi zviri nyore. Ngatitangire ipapo, tipewo maondero ako pamusoro penyaya iyoyo.
Upfumi hwenyika hwemuZimbabwe hwakajeka chaizvo kupfuuro isusu vechidiki. Ndoziva zvako kuti maonero nezviri kutaurwa nevanhu zvakasiyana zvati isusu vechidiki vari muZimbabwe vari kushanda vachiita nezvebudiriro yemuZimbabwe tiri kuona mikana yakapfuura mikana yatakamboona kumashure kwesoko. Ndiri mumwe wevanhu vari kuona mikana ine vandinofambidzana navo yatingati nechirungu network. That network unongochitoona kuti takawanda nekuwanda kwedu mikana yakawanda nezvakasiyana-siyana zvaunongochita.
Save kuonawo vana muzvina bhizimusi vechidiki vachidyidzana nevamwe vavo vanogara munyika dzakasiyana-siyana, iwo urume wavo anodaro, izvi zvinhu zvaunokurudzira vamwe here kuti vazviiterezve?
Kudyidzana nevanhu vekune dzimwe nyika ndokwakatokosha. Vaunodyidzana navo ndovakuita kuti ukwanise kuenda mberi kunyanya-nyanya mubhizinesi. Tine mumwe wandinodyidzana naye anga ari kuno yekurwanda anga atouya achiona nekuzosora kuti bhizinesi rake rezvesora ndine mukana wakakura sei muZimbabwe. Utori mumwe mukana watovhurika wekuti iye akuwaa mukana wokuuya uzoshandidzana nevechidiki vari kuita zvekusimbisa upfumi muZimbabwe isu tichivandidzana navowo. kutaita market inoto wana mpote tende sara kufiri munu mzimbabu kuburikija ni wano wano jika nanao
patino kurukura na wana muzi na bizimusi vajinji wano chema chema ni matambuziko wakatari sana na umnyika nusanga nisira nyazi kushomika kuma getsi nyaye mari nezimweo ndita nangrome sikuti kujigiza na pakati penyu ne warukufa kune zimwe nyika kuna budira sea pa
jijinji za akuba kuti tiite ya tino ti disruptive innovation so taka tarisana nena uye magetsi magetsi ataka jaira magetsi atinda tisusu anova hydroelectric power or thermal electric power tika siyana nekushandika magetsi ataka jaira emvura toenda kumagetsi ezuva tinenge tatosiyani most people tuku nishamadzana nao bariku ya iwo vachitibatsira kukwanisa kuvandudza tichishandisa iwayo magetsi ezuva and my investment aripo chechipiri hongu mari yedu kunze kwenyika haishandi asi pane mapolicies aripo ari kuitwa nezimbabwe ndofunga mukuru wedu wenyika vari kufamba vachitaura kuti zimbabwe is open for business mukutaura ikoko pane zvimwe zvatinotaurirana navo vome vechidiki kuburikidza neminisitry of youth tichivaudzawo kuti mapolicies anopromota mainvestors vauye tishandisine navo vanouya kana tichinge tavandu apa neapa 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 saka isu sevadivi vechidiki tiriwowo muurenga hwekuchinja mamwe mapolicies akaita sana investment policy wayo ekuti now it's comfortable enough zvekuti zvimwe zvacho zvine protection yemainvestment iwayo ari kuunzwa nevanhu vekune zvekunze
aiwa takunzwa zvakanaka mesi aiwa ndachikumbirawo kuti upetewo chirongwa nekuti nguva ndiyo yadyanana
mazwa angu ekukurudzira vari kuda kutanga business ndezvekuti musanyanyotarisa kure your network is very important kunyanyanyanya the next person next to you because that person will be the bridge to take you to the next person
aiwa tinotenda zvikuru sa mesi muri Zimbabwe mabva kunzwa kuna Messi chachikoka vhiki rinouya tine hurukuro navamasimba kuchera tichange tichinzwa kuti ivo vanozvionawo sei nyaya yatati nayo nhasi muchirongwa kana muchida kupawo maondo renyu pamusoro penyaya iyi ngatisanganei padande mutanda apo patwitter uyezve painstagram at bigmike3bigmyke3 ndiyo username yangu aiwa chinobhururuka chinomhara muri Zimbabwe nguva yangu ndiyo yadyanana anokonekai nemufaro ndini wenyu Mike Hove tosangana zvekare panapa pachirongwa chedu che Youth Forum tina vama simba kuchera. Bye bye.
Tinotenda Big Mike. Iye zvino tokupa chirongwa chezvechitendero chatinopiwa na Praxidis Jeremiah West Studio 7.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Tinokugamuchirai pachirongwa chedu apo tinokurukura zvechitendero. Ari kugamuchirai muchirongwa ndi Praxidis Jeremiah. Nhasi uno muchirongwa tina mufundisi Letina Jeranyama. Mufundisi, tinokugamuchirai pachirongwa. Imi muri chizvarwa cheZimbabwe asi mave kugara kuno kuMassachusetts uye munotungamirira sangano reWomen of Faith International. Rakura zvakadini sangano renyira?
Totenda Mwari nokuti ratokura. Last year tantine vanhu vanobva kuAustralia even kuIsrael chaizvo. Nokuti sangano redu rinobatanidza madzimai maZimbabweans nevamwe vanobva kumacountries akasiyana siyana.
Gore rino muri kuitira musangano uyu kupi uye rini?
Musangano wedu uri kuBoston kuMassachusetts. Madate acho anoita May 1st, May 2nd and May 3rd.
Zvii zvingatarisirwe nevari kugadzirira kuuya kumusangano gore rino?
Gore rino tiri kufamba nenyaya Mapisarema 51 verse 11. Davida akati, cast me not away from your presence and take not the Holy Spirit from me. Tiri kunamata kuti Mwari achauya wabata vanhu vake kuti tinoda presence yaMwari hatisi kuuya kuzoonana but toda Mwari auye kuzotibata nokuti vanhu vedu tine zvakawanda wanda zvatinofesa muupenyu. Theme yedu this year ndeyekuti the presence of God ne Exodus 33 paMoses akataura kuti if your presence does not go with us we will not go. Tine gore ritswa ra 2020 new decade 2020 to 2030. Toda kuti Mwari afambe nesu makore esaya.
Chii chamungakurudzire madzimai kuti vange vachiuya kumusangano wenyu wegore rino?
Gore rino tine maworkshops achabetsera madzimai neupenyu. Tine maworkshops, tine madhokotera ari kuuya anenge achitora blood pressure, cholesterol, sugar diabetes. Tine vamwe vanenge vachitaura nezvinhu zvinonetsa mudzimai kuno kudiaspora. So tine maworkshops but also tine kuparidzirwa kuti tibalance our spiritual nephysical life zvatinowana zvinotinetsa kuti vana tinovakurisa sei munomu muAmerica kana tiri mudiaspora.
Saka vari kuuya kumusangano ndana mai chete here kana kuti tinogona kuuya nevana, tinogona kuuya nana baba?
This year musangano wedu is our 7th year, so tiri kutenda Mwari. And over the years varume vanga vachiuya vombogara mumarumu vakamirira madzimai avo, but this year tine musangano wevarume unenge uchiitika on the alongside nemadzimai.
Mufundisi, mungatitaurira here kuti mutsauko uripo gore rino?
Gore rino nokuti i7th year tinoda kuti vanhu vauye kumusangano. Hapana registration, is a free registration. Uyai toda kuti vanhu vanzwe shoko raMwari, so hatisi kucharja anything. Uyai mozonzwa shoko raMwari. So tiri kukukokai nese.
Uri kuitirwa kupi musangano uyu?
Uri kuitwa ku131 Parkway Drive in Devon, Massachusetts. May 1, May 2, May 3.
Ko kumusangano uku kunouyiwa nevanhu vakaroorwa vakaroora chete here?
Aiwa, munhu wese anouya. Even tinenge tine maworkshops emasingle, ndo chance futi kuti uone vamwe vanonamata sewe uchinetiweka. Tine vanhu vari kubva kuUK, vanhu vari kubva kuAfrica, kuAustralia, all over the world.
Nguva dzedu ndodzadyana, mufundisi. Mochitongotipendera nemunamato.
Ngatinamatei. Baba, tinokutendai neZimbabwe. Tinotaura kuti Mwari rangarirai country yedu yekuZimbabwe. Tese tinotarisa kwamuri kuti mutibetsere negore rino ra2020. Toda presence yenyu panyika yeZimbabwe. Tiri kungonzwa kuti zvinhu zvakaoma, but tiri kutarisira kwamuri kuti mutibetsera nezita raJesu tinonamata. Amen.
Amen. Aiwa, ndatenda hangu mufundisi. Mange makateerera kuchirongwa patinokurukura nezvechitendero. Ari vekukuonekai muchirongwa chedu chanhasi ndiPraxedis Jeremiah.
Tinotenda zvikuru Praxedis Jeremiah weStudio 7. Tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu Isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Nzwisa yekambo mweya ndisesekedze kubva kuna Mambo Duterere kachuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7 sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Meya veguta reVictoria Falls anosungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission achipomerwa mhosva dzekuita zveuori. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti gwaro rakaburiswa neRand Corporation yekuAmerica pamusoro peZimbabwe rinoratidza kuti sangano iri harisi kunzwisisa mamiriro ezvinhu munyika. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.